vanavakafa vane makuvaro matombo emozambique ezambia yeangola yetanzania havasati vaona kana compensation avafana havakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika yes hatakanga tichirwa takanga tichinzira kuti nyika isunguke zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo asi kana rikange raakutorwa nevashoma mazimbabweni acho akanga achibikira sadza kuzumba maramba pfunge mutoko kudharweni kucholocho kuhurumbe kupembe ukoo pasi ukoo kugaza province kuna natira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makirinika ane mishonga asi koita vanhu havari filth rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filth poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvaakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo jabva anga achiita show of swatchie Rolex. Rolex inobva zvibva kuswitzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uye akazowana kuva filth rich kwekuti anopfeka gold agopfeka swatch yekuswitzerland nyika iri mumasanction kugotenga dzimota kugotenga dzindege nyika iri mumasanction mugonyepera kuti masanction ndivari kuti tiite bakin iyi aha ndira kuti ndigonya topambanira nyaya iyoyo yokuti herino gold racherwa nemaartisanal miners herino gold racherwa nemakambani makuru makuru vachitengesa vese gold kufidelity bodziri yaraya kufidelity ndoporochita kwazvino nzira yokusimagira kuti hanzi kunzewo kuti inorambisira tinovharirwa mari iyo yemaamerican mbinga idzozi dzadii kokuya nemari yacho muno dzine mari idzo dzadii kuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga iri kuita vetobako mbinga idzodzo dzamadinge dzinotenga gold iri kuvai kuvi futi vari kuya kuzotengera nefore kuvi kutona vari kuvanhu vanizotenga nefore kuvi vava vadi kuvuya kuzotengera munhu nefore iyoyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogent zvokuti iam effectively number two to the president kureva kuti ari kupuwa confidence idzo dzenyani dzekuti atauri kuti ini ndiri number two kuti number two kuna president kuvaisipoenda aripo kureva kuti ari kuitwa dilii dzati haana basa kana paita panyaya dzekusumagira gold.
Mubvunzo wekupedzisira, munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neAl Jazeera kusvika pari zvinoizvi?
Apa vamunangagwa havana chavanongoita, vamunangagwa havana chavanongoita, uye zvinoizvi vari kutorikava musaika daily shock.